chekutanga chandinofanira kuti tinzwisise ndechekuti kukwira kwezvinhu ichokwadi kwamboti dererei tichienzanisa mwedzi waJuly nemwedzi waAugust, kana takatarisa yatinoti pachirungu monthly neannual inflation. Chekutanga, monthly inflation yedu yaderera kubva pa35% muna July ichisvika pa8.44% muna August. Makaonawo zvakare annual inflation yedu yaderera kubva pa837% muna July ichienda pa761% muna August. Hongu inflation yakachakwira zvakanyanyisisa. Makaona annual inflation yedu ndo iri panumber 2 pasi rino rese after nyika yeVenezuela. Saka inflation yedu kukwira kwezvinhu kwakachanyanya. Even though tiri kuti hedu kukwira kwezvinhu kwati dererei, but inflation yedu ichiri on the high side, and zviri kukanganisa mafambiro akanaka emabhizimusi. Nekuti kana inflation yakachakwira kudai, mainvestment haagoni kunge achiuya munyika, zvinokonzeresa nyaya uncertainty, zvinoirodhawo zvakare nyaya yeeconomic confidence.
Chii chamungati chakakonzeresa kuderera kwemitengo yezvinhu?
Kuderera kwaita kukwira kwezvinhu kwange kuchikonzereswa nenyaya yekuto muna August takaona money supply growth munyika ichitiwo dererei, even though ichiri pamusoro-soro but yakati dererei. Saka kuderera kwemoney supply growth kwaitawo kuti kukwira kwezvinhu kuti dererei. Hatisi kuti zvinhu hazvisi kukwira, zvinhu zvichirongokwira, but kukwira kwazvo kwati dererei pane tichienzanisa nokukwira kwazvazvichiita mwedzi yapfuura. But wo September, kutava September taona money supply growth ichikwira, zvinogona kuita kuti maybe inflation yedu ya September itikwireiwo ichitevedzera kukwira kwaita money supply growth. Saka it's still a bit early kuti tizive kuti kuderera kwaita kukwira kwezvinhu uku kuri sustainable here, nekuti ultimately sustainability yacho inokonzereswa nekunge tiri kuproducer zvinhu zvakawanda, but gore rino igore rarakaoma nenyaya yedrought uye nenyaya yecovid-19. Saka gore rino kuti economy tikwanise kustabilize economy zvinoti homei tichitarisa matambudziko atatakatarisana nawo munyika akonzereswa nedrought uye akonzereswawo necovid-19.
Takanzwawo mutungamiri wenyika vachizivisa kuti NASA yakataura kuti mabasa akati kuti akawanikwa munyika kana kuti akavhurika munyika. Munoti nemashokwayo?
Ichokwadi kuti NASA yakaparura magwaro ari kutaurawo kuti mabasa akwira munyika. But chekutanga ndechekuti survey yavo yakaitwa before COVID-19, uye chicho chipiro ndechekuti kukwira kwavari kutaurawo kwazviro kuti makambani manyowani akriyetwa, ingori nyaya yekuti enforcement yemakile labor legislation ndo inogona kunge yakwirira, nekuti maemployer mazhinji anga asiri kucomplya nemalabor regulations. Saka wakatanga kucomplya zvinogona kuita kuti maemployment figures akwire, even though pasina makambani manyowani anenge akriyetwa. Saka izvo zvinofanira kuti zvijekeswe kuti hongu mabasa anogona kukwira muekonomy, kwete kuti makambani ari kuuya muZimbabwe kana makambani ari kuwedzera maemployment levels awo. But nyaya yekungoti makambani mashoma aripo anenge akucomplya nemaNASA regulations uye nemamwe malabor legislation anenge aripo.